kunyange hazvo vamwe vari kufara vachiti zvirango zvinofanirwa kubviswa. Vamwe vanoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende ndiyo yaunza nhamo mumusha, vachiti zvirango izvi zvinotofanira kusimbaradzwa. Vamwewo vakataura ndiva Kelvin Mawire.
Vanoda kuti zvirango zvibvisiwe, asi havatevedzeri zvinodiwa. Kodzero dzavanhu dziri kuramba kutevedzerwa. Ike zvino vari kurova vanhu vanotengesa mugwagwa vachiuraya. Saka vada kuti vapuwe mari yacho vaishandise kupi vasingagoni kutevedza kodzero dzevanhu. Tinoda kudzokera zvirango zvitevedzerwa.
Muna Nyamavhuvhu gore rapera semuenzaniso, America yakatemera zvirango vaitungamirira mauto ePresidential Guard akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidza muna Nyamavhuvhu gore rapera. Kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaumba komishini yaitungamirirwa navaKgalema Mothlande kuti iongorore nyaya iyi. Kusvika pari zvino hapana chati chaitwa. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende iri kuita asi haidi zvekuenderwa pamberi.
Asi tinoona kuti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa nekomishen yakaiswa navamunangagwa yeMothlande Commission. Mothlande Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo noutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndozvandaapika izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations avakaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Sachigaro weBroad Alliance Against Sanctions, rimwe sangano rakavaka musasa muna kurume panze pemuzinda weAmerica zvichiti zvirango zvibviswe, vaCalvin Chitsunge vati zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa.
Indastri yedu haisi kukwanisa kuti iwane malines of credit ingava nehurumende kuti indastri ikwanise kuita retu. Nekuda kwaizvozvo vanhu vavo vana vakusera vakangogara munzira vasina zvokuita. Zviri kukonzera futi kuti paite high crime rate. Vagara kudaro vamwe zvinodhaka, vakupedzisira vakuba, vakupedzisira varepa. Saka tingati zvinhu zvakawandisa chaizvezvo zviri kuitika zviri kuita kuti maordinary citizens vatadze kurarama nenzira dzakanaka dzavanofanira kunge vachirarama nadzo.
VaChitsunge vanoti panorwa nzou huswa ndihwo hunonzwa nekutsokodzerwa, nekudaro varombo ndivo vari kutoomerwa nezvinhu.
Nekuda kwaizvozvo tiri kuti masanctions akuvadza kunyanya maordinary citizens, nekuti ndivo vari kutambura everyday. Ivavo vacho vari kunzi vari targeted, vamunenge muchitaura vari pazvombo zvepamusorosoro. Vanhu vanotomuka vachienda kubasa vachitotambira vachikwira dzindege ichichiramba chingotambura tiri pasi.
VaChitsunge vatiwo vanoona sekuti Zimbabwe iri kurangwa nenyika dzekumavirira nekuda kwokuti vakatora ivhu mugore ra2000. Vati hurumende yavamunangagwa iri kugadzirisa zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvaitaurwa.
Tine nyaya yemahuman rights abuse yavanotaura kuti munomu mune kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, asi tikaona izvezvi nguva yataaveta kubva patakapinda panew dispensation tinotoona kuti zvinhu zvakaimprovha muZimbabwe.
Pfungwa dzavaChitsunge idzi dzinotsigirwawo naMailinda Masarira Kaingidza, vanotungamirira bato rinopikisa reLead.
Zvakaita kuti zvirango zvitemerwe hazvina kugadziriswa uye hazvigadzirisiki. Nei ndiri kudaro? Zimbabwe ndiyo yega nyika muAfrica yakagona kunotora minda kubva kuvarungu. Naizvozvo vakachishandiswa semuenzaniso kune dzimwe nyika kuti minda haitorwe kubva kuvarungu. Ndosaka takasvika pakunoomeserwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti kunyange hazvo zvirango zvichifanirwa kubviswa, Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Pakanzi masanctions aitwa kune zvinhu zvaitaurwa kunzi zvibviswe. Nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzerule of law, nyaya dzekumbinyikidza vanhu, nyaya dzecorruption, nyaya dzekumbunyikidza vatori venhau nokushayikwa kwefreedom of expression nezvinenge zvichitwana naZBC zvokuti since 1980 ZBC ine monopoly over broadcasting. Kune zvinofanira kubviswa. Saka masanctions anokwanisa kubviswa, asi abviswa zvaanoramba achingeita utongi hwayo husina basa. Saka ndeende hazvina zvezvinobatsira.
VaRuhanya vanotiwo vanoona sekuti kuiswa kwezvirango izvi kwakabatsira kudzora utungamiriri muhurumende nebato reZANU-PF mukutyora kodzero dzeveruzhinji.
Kuti ZANU-PF ndinoona kuti kana mukatarira kubva pana 2000 kusika ike zino paninya kuti vanhu vachitsikwa neinternet community musapota vanhu musanyangarisa vanhu musaabhudhadhisa vanhu ike zvinezvi kana kuabhudhadha chako vanhu vanoabhudhadhisa zvani inotoramba kuti pano payanga yacho tinotokuabhudhadha ichisvita pachena isingatomborambi asi kezvo mukaona kuti chero pavanenge vaiita zvinhu zviyazvi vane vachitorwisa chaizvo kuti vazvirambe avachiita kureva kuti zvine kosi zvinomubhadharwa wakasimba chaizvo wokuti ungozvitira kodzero dzevanhu mukatara mirishonga yakatwa yekugura hundi mukatara mirishonga yakatwa pana 2008 election asi munozviona ini kuti kubva pana 2008 kusvika pari zvino mirishonga iyi yaitwa muna 2018 after my election yaitwa muna 2019 nemafudhu price increase akatwa asi haichasviki pamirishonga yayaita
nyika dzekuchamhembe kweafrica dzesadak dzinoti dzichabatana nezimbabwe mukuratidzira mangwana dzichikurudzirawo kuti zvirango zvibviswe pari zvino mazita 84 ndiwo ari pagwaro rezvirango reamerica vari pazvirango zveeu vashoma zvikuru vachisanganisira mushakabvu robert mugabe nemudzimai wavamai grace mugabe uye vamwe vari kumboongororwa vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo mohadi uye mukuru wemauto general philip valerio sibanda ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere